que não garantir a machuco até ora na queito ou porque o viracar está até ora vuti mas hoje Zimbabwe é panilo tunga milo nem mas hoje pois mas hoje para não ter arma para e temos já tava cavajinho já cavara recuo na novembro mas hoje para capinda a gravita mukabe batiano vai para vuti nepe kuchaita o a new change kupinde vanhu vanenge vasarudzwa nevanhu pachavo noti vekuforserwa online uyu chiwenga tatomuona kuti haazi munhu ari right for nyika yedu because zvatiri kunzwa kuti ndiye akatumira masoja kuti arove vanhu aurai vanhu mumastreet pavai demonstrata for my election results. Hatingaite vice president wenyika ane upfinyi hwakadaro hwekuda kuuraya vanhu.
Zvaakureva kuti zvimwe zvirongwa zvanga zviripo pakati pezimbabwe nenyika dzekunze, tanga tichiona Zimbabwe ichiedza kudzokera mubumbiro recommonwealth neku tengesa kwanga kuchiitwa Zimbabwe kunze nevamunangagwa vachiti Zimbabwe is open for business, zvichagona kuramba zvichibudirira here nemamiriro aita zvina?
Zvinhu zvese izvo to start off with zvanga zviripo because there was a belief yekuti munangagwa truly wants a new dispensation for Zimbabwe. Akapromisa kuti kuchaita ma free and fair elections. Oh, we know kuti ma elections pachawo akafamba mushe from what we hear from ma observers nevamwewo, but zvazoitika izvi pakuzotumira masoja because vanhu vademonstrata kuti maresults ari kunonoka. It was all uncalled for because zvatoratidza kuti zvanyaya yekudhara ichiriko. Zvese zvaifungidzirwa nevanhu kuti tane zanupf itswa dzanga dziri nhema dzese dziya dzekuda kuvhara vanhu because it now clearly matwo colors ayo zvano azobuda.
Pamutemo wenyika pane here zvamunoona zvingagone kuitika kuti vachiwenga vabviswe pachigaro chekuva mutevedzeri wemutungamiri wenyika kana kuti vabviswe pachigaro chekutungamirira mauto sezviri kutaurwa naamai Kate Hall izvo?
Oh yeah, definitely. Handiti even iye Mnangagwa pachake akambobviswa pavice president navamugabe. So whatever law yakashandiswa navamugabe kuti vamubvise ndiyo vanofanira kushandisawo naye kana achida kana nechido chekuona Zimbabwe ichienderera mberi. I think zvinhu zvakafanana nezvizvi haungazvi ignore and push it aside. Andesi kana achisvikawo naye kuti akadaro naye vanozorohwa kuu futi because masoja atrastike from the onset. That's why ndati from the onset handingafanire kuti tifarire or tibvumirane nezvavakaita zvikuzviya. Taifanira kutomirira hedu maelections aitiwe because masoja akatanga kutonga tinenge taane military state